Very good evening, Zimbabwe. Welcome to the Women's Roundtable this Thursday, April the 28th, 2022. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye here on the Women's Roundtable.
I'm Sithandekile Mhlanga, and today we'll be looking at what's happening in South Africa. We saw that the EFF leader is encouraging Zimbabweans to go back home and vote so that they can have the type of leader they want, and it can also, you know, improve the economy. And he says this also has a bearing on the South African economy too. So we'll be talking to a number of activists and Zimbabweans themselves to hear what they say about this. Also looking at what else is happening in that country.
Yes, as from what Standakile is saying, all eyes and ears were on Mr. Malema when he came out, and literally also, you know, guns blazing, saying that people should return back to Zimbabwe, Zimbabwean citizens. Although they are welcome in South Africa, he said it's better for Zimbabweans to go back to Zimbabwe and vote and make sure that they change the government. So we'll be looking at some of those issues and also some of the issues facing some women in South Africa, some of whom are saying they would like to go back home as the situation is not looking promising following the death earlier on of Mr. Nyathi in Diepsloot, who was burnt to death.
Yes, Marv, and so the Zimbabweans we have spoken to so far say what will they go back home to, while others say they really want to go back. So the message by EFF is kind of balancing that equation by saying, go and vote and come back so that when it's the place is ready to go, you can go. That is what he's saying. And we've seen some activists saying they wish the South African government would take more measures to ensure that foreigners are safe. But we see the South African government also saying they are not encouraging any violence. And it's also interesting to note that most women say they work there to fend for their families. Of course, there are some who have, you know, white-collar jobs, so-called, but some are working in a kitchen, domestic workers, and some in different sectors, and they rely on the income they get to send money back home. So that's what we'll be looking at, how these factors, you know, affecting bearing on Zimbabweans on the decisions they have to make on going back home or remaining in South Africa to despite the violence, which is a dilemma most are facing. Yebo ke kulabo ke abasanda ukusixhasa namhlanje sizabe sicubungula ke udaba oluphathelane lodlakela oluqondiswe kwabo kuza kwele South Africa abathi ngesingisi ke yi-xenophobia, kodwa bayala ke abalelo lizwe bathi bona abalanketha betshabi, bafuna nje ukuhlala kuhle elizweni labo, benelise ukuthola imisebenzi, bengaminywa ngabantu abavela kwamanye amazwe, ngoba bathi abeZimbabwe sebebaningi ngakhonale izigidi lezigidi zabantu beZimbabwe abahlala kwele South Africa. Yikho-ke abantu bakulelo lizwe abathi abakukhwabithi. Ngakho-ke yikho esabe sikucubungula lamhla. Silengcothi-ke ezicubungule zombusazwe, silabalwela ilungelo loluntu, silaba izizalwane ke zeZimbabwe ezise-South Africa abazaxoxisana lathi-ke besichasisele ukuthi kuqhubeka njani kulelo lizwe selokhu kwaqhamuka udlakela lapho esabona khona umnumzana Elvis Nyathi umuyi echiswa ephila, kuthiwa bebedinga abantu abathile laye-ke basekunguye-ke otshayo lapho. Sabona-ke umndeni wakhe umkhalela abantu abakhe sebesala bengasela yise bezintandane phelo nina khonale kwele Zimbabwe. Ngakho-ke sizabe sicubungula-ke ukuthi udlakela lo luthinta njani abesifazane. Sibonile njalo umkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa ele Economic Freedom Fighters EFF umnumzana Julius Malema isithi abantu abalubhekise emuva eZimbabwe bayevotela uhulumende abamfunayo ukwenzela ukuthi umnotho welizwe uthuthuke. Njalo katshonga ukuthi bephume bephele, hhayi. Uthe nxa befuna ukuphenduka bengaphenduka, kodwa bebona ukuthi bayavota ukwenzela ukuthi nxa kulomunye uhulumende ongenelisi ukuthuthukisa umnotho welizwe akwenze. Bakhulume-ke kabanzi-ke, ukhulume kabanzi umnumzana Malema esithi ibandla leZANU-PF ke selehlulekile. Kodwa sibonile ke ibandla leZANU-PF lisithi lona hayi liyazama umnotho ukuthuthukisa umnotho welizwe. Simzwile umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga ekhuluma ke embukisweni wokuthengiselana osaqhubeka kobulawayo owezimbabwe international trade fair esithi hayi ukukhuphuka kwentengo yempahla lokho kwama prices kwenziwa ngabantu abafuna ukugenqula umnotho wezimbabwe ngabomu ngoba uhulumende ulenhlelo eziningi zokuthi alungise umnotho welizwe yikho ke akuchilo lokho ngoba inengikhathi silikhala ngani ngentengo yempahla ekhuphukayo kodwa bacubungule zomnotho bathi hayi akunjani umnotho nxa uvela usiwa uyawa kula muntu ongawuwisa ngoba bathi lokho abathi ngesingisi uyaresponda to imakethi ekhona labantu ukuthi bawuphatha njani yikho ke siyabe sikucubungula lamhla ke le ngcwethi zethu lapha kambe kuyabuyeleka yini ekhaya ukuthi abantu bayavota uvotwa ngelanga elilodwa yini kumbe abantu kumele khathesi sikhuluma nje sokulolunye uhlelo ihlandla lesibili ele voter registration exercise ele biometric ele mobile elisaqhubeka ukuthi ngaba abantu bahamba khathesi yini ukuyabhalisela ukuvota kumbe bazabuya dukuduku 2023 ngoba kufuneka amaphepha amaningi ke lapha abanye kufuneka incwadi zokuzalwa kube bebe lesithupha abanye kufuneka zona izithupha ngokwazo abanye kufuneka ke bekhanye behlolisise ke uluhlu lwabantu abalelungelo lokuvota ukuthiwa i-voters roll ukuthi amabizo abo akhona yini ukuthi nxa ukhetho selifika ngo-2023 bevote kungelangxaki labo abangala bufakazi bokuthi bahlala ngaphi kunengokuthiwa kumele kulungiswe okuthiwa lapho abangazisebenzisa khona ke i-affidavit eyobafungisa ukuthi ngempela abakukhulumayo kuliqiniso. Ngakho ke kuyakhombisa ukuthi unengumsebenzi okumele wenziwe ukuze abantu bayibhalisela ukuvota. Yikho ke sizabe sikucubungula ke khonapha okwenzakala ekhaya, okwenzakala kwele South Africa. Marvelous. Sis.
Aiwa, tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chenyu cheLife Talk chemadzimai. Nasi change tiri kutarisa isu. Zviri kusangana nemadzimai nyanya vari munyika yeSouth Africa. Umo parizvino tiri kuona kuti mune mhirizhonga uyezve takaona mutungamiri webato reEconomic Freedom Fighter Julius Malema nezuro vachiti ivo vari kuwanikwa ivo vachikurudzira zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvidzokere kuZimbabwe zvinonyoresa kuvhota zvigonovhota vachiti ivo vanhu vakakwanisa kuenda kunogadzirisa zvisiri kufamba zvakanaka munyika yeZimbabwe vanogona zvavo kudzoka kuSouth Africa nekuti vanga vasiri kufara ivo nemhirizhonga iri kuitika asi vakataurawo zvakare kuti chimwe chiri kunetsa ndechekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muZimbabwe. Saka tida kunzwa kubva kwamuri kuti imi munoona sei zviri kutaurwa navaJulius Malema izvi zvinhu zvamunobvumirana nazvo here kuti vanhu vanofanira kuenda kunowanikwa ivo vachinyoresa kuvhota uyezve vachizovhota kuitira kuti zvinhu zvisanduke munyika. Tozotarisa zvakare kuti pari zvino pane musangano mukuru uri kuitwa iwo kubulawayo weTrade Fair pari zvino uyezve takaona vachiwenga nezuro vachitaura ivo pamusangano uyu vachitaura ivo kuti zvinhu munyika pari zvino zviri kuramba zvichikwira pamusoro penyaya yehondo iri kuitika kuSouth Africa. Saka ndozvimwe zvatakaona zvichibuda vachitaura pamusoro pezvanga zviri kuitika munzvimbo yeUkraine vakati hondo yeUkraine neRussia iri kuwanikwa iyo ichizoita kuti zvinhu mitengo yezvinhu iwanikwe iyo ichikwira. Asi nyaya huru yatiinayo pari zvino inyaya yezviri kuitika kuSouth Africa. Regai tinzwe pane vamwe kola vedu vari kufona vari pano. Halo kola.
Hello, makati yenyu.
Aiwa tiri wadi, tiri kutaura nani, muri kupi?
Muri kutaura na Brighton, ndiri muSouth Africa.
Taurai tinzwe, muri kuona sei nyaya yemhirizhonga nemazwi ava Malema?
Mhirizhonga tirikuiona bati dambudziko riri kuitika nderekuti isu vana veZimbabwe vacho tinonyanya kutirwadza chinhu chimwe chete kuti nawo izvino takabva kuZimbabwe tichitiza nhamo yekuZimbabwe takazama kumbozama kugadzirisa upenyu hwedu hwemuZimbabwe bati zvichiramba so chero tikavhota hatizive kuti zvichaita here. Saka tiri kungotsva masaidhesi muSouth Africa macho taakutsva kuZimbabwe kwacho tiri kutsva.
Saka toitwa sei.
Kuvota kwacho, kuvota nekusavota ndangoona sekuti zvakafanana ino. Hosero tikavota tingochema. South Africa macho matiri tiri kungochema. Saka hatinenge tiri panguva yakaoma.
Saka muri kubata mabasa api South Africa? Muri kubata mabasa api South Africa?
South Africa tingoita mabasa ese. Zvangomukawo zvinongo zvatongokwanisa kuita tinongoshanda.
Muri kupi muSouth Africa?
Ndirimo munzvimbo makafira anonzi Elvis muDeepfield.
Oh, nekuti vari pavhidhiyo vachitaura navo. Kofamba inesu kamuchitiratidza kuti kwakamira sei kuDeepfield. Kwakamira sei mazuva ano?
Mazuva ano dambudziko riripo tiri kuonyeswa nhamo neHome Affairs.
Iri kufamba, iri kuita sei?
Iri kutenderera everyday makuseni manheru hairi kubata ichingonovharira.
Ehe, vari kuti chii?
Vari kubata vanhu vasina mapepa. Foreigner rinofanira kuenda kumusha rinogadzira mapepa.
Saka imi muri kuzvigona sei kana muri kugara munharaunda iyi?
Tava ne 5 years tiri muno tichingosangana nazvo, saka tatongojaira.
Okay.
Kana vakachuka chekerwa nedenga wararama.
Alright, hey. Ko vamwe vamadzimai varimo munzvimbo iyoyi vari kuraramawo sei?
Mararamiro acho haangofanana. Nelakirakorarama nelakirako. Zvangu ine nesu zvatiri kutiza muZimbabwe macho kuti raita nokuti Zimbabwe chero tikavhota tava almost 42 years tirarama tichingovhota hapana chiri kuchinja. Saka unongoona chero kanzinda kuZimbabwe unovhota unovhoterana.
Asika zvinonziwo ukasatamba loto haugoni kuwina. Munogona kuzowanikwa zvinhu zvichichinja sei musina kuvhota?
Unogona kutamba loto yacho ukatopinda murufuso
sei?
Zviri paviri. Tinogona kufarira chamisa wacho obva atiwedzera kutinge nhamo
sei muri kudaro?
Pakaoma unozati upenyu wandikushaya kuti Zimbabwe kunonyatsoda chii chaiko chaiko.
Saka mazwi ava malema muri kuaona sei? Mazwi ava malema muri kuaona sei?
Mazwi ava malema hangova yekungotipodza wekuti tiende kuZimbabwe tinovhota tozodzoka. Zvakangofanana.
Okay, ma hamusi kufunga kuti vakanyatsotaura vachirevesa?
Tikupaona nokuti ivo sometimes vanenge vaine information yavanonyatsoona kuti chokwadi chii vane veZimbabwe vangangoda kushingirira. Because now kana muSouth Africa vachitaura zvokuti maforeigners zvanguva zvokusanganisa zita, but it's not maforeigners. Vanhu vavari vavasiri kuda chaivo vana vemuZimbabwe. Dambudziko riripo kuti vati vana vekuZimbabwe zvimwe tingasvore government yemuSouth Africa, but government yeSouth Africa sometimes haina problem.
Saka vane problem ndiana?
Isusu vane vekuZimbabwe futi tapinda muSouth Africa tinoita zvimwe zvinhu zvinoita kuti tive neproblem yakakura.
Zvinenge zvei?
Like when you talk about mbavha nekufa kuri kuita vanhu muSouth Africa, ini ndinogara mudipfuruti macho imomo manditi ndinoona kuti 3/4 yevanhu vanouraya vanhu kuti vauraya vachiba vachiita sei many of them maZimbabweans.
Kwakaoma ipapo.
So unoona kuti maZimbabwe tichiri kukanganisawo panzvimbo yatakapinda yekuti tirarame tirimo takuwedzera kukanganisa. Saka vanogumbukawo vanhu zvokuti dai takagona kubata takagona kuchengetedza haitaigona kurarama. Pane yekuti asvika tichida kutotonga nyika yacho kuti akuita zvatinoda vanogumbuka.
Saka chimboti pai kuti kugara imomo muDeep Snoot zvinoita marii? Rent munobhadhara marii? Zvinoendeka here zvinhu? Zviri kufamba sei?
Yeah, it depends. Kune vanogara kumashaki kumikuku vanobhadharawo mari iri nani ma200 ma150. Then kune vanogara kumarumu anotangira kuma800 and above
pamwedzi.
Pamwedzi. Asikuti inzvimbo yekuti chero munhu asingashandi anogona kurarama
sei?
Zvakawanda zvinhu zvinoitika munzvimbo imomo, zvemarecycling watwati like inau pandiri panapa zvinoita zverecycling. Saka kana munhu asina kusimba anogona kumuka achitsvaga zvaanotsvagawo achiuya nazvo achivapa mari vanhu vachigona kutenderedza mari.
Okay. Aiwa, mashoko makuku tichaiwo manyatsotibatisa kuti zvinofamba sei, nekuti vazhinji vanga vari kuti aiwa vanhu ngavabve kuDeepsmith uko vaende kunogara kunzvimbo dzisina mhirizhonga.
Aiwa, isini ndatova nealmost 5 years ndirimo muDeepsmith. Ndinorarama ndirimo, ndinomuka ndirimo, zvese zvinoitika zvinoitika ndirimo. So it depends neunhu unorarama munhu, munhu akaziva kuti akafambirei, unorarama zvakanaka.
Okay, asi apa maakugona here kutaura chirudzi cheimomo?
Yese, malanguages yese ndaakutaura.
Okay, okay, maakusaka zviri kukuita kuti mukwanise here kuraramawo zviri nani?
Zvakanyanyisa.
Kune vamwe vakateerera vangange vari kubata mabasa asina kufanira vari imomo muDeepsmith munoti?
Ndinovakurudzira kuti ngavazive kwatakabva nekwatiri kuenda voziva kuti vakafambira
kano.
Ee. Zvakaoma kuti ndishande kana ndiuyewo ndibve kuZimbabwe ndouya kunoku. Ndodzokera ndava mubhoxi paproblem yekuuraya vanhu kana ndorarama chiizvinhu zvakaoma. Saka munhu anofanira kungoziva chinhu chaakafambira muSouth Africa kana akatsvaga mari atsvaga mari aite zvaanoita kuZimbabwe achigona kuchiudzira nekuchengeta vabereki vacho.
Pana Edmore Masiwa ari kuti vari Joni uyai tigadzirise nyika, munotiiwo kwari?
No, kana ivo vari ikoko kuZimbabwe vanokwanisa kugadzirisa nyika, touyawo tichibatsirawo. Saka vari kuZimbabwe ngavatange vagadzira nyika, tinouya tiri munzira yekuuya.
Saka muri kuti imi hamuna kunyoresa kuvhota here?
Ndini this time handina kunyoresa, ndaneta nekuvhota.
Saka hamusiri kutombodzokera kumusha kunovhota?
Kumusha hai, handisi kunyanyeba, handisi kudzokera.
Ko, mhuri yenyu iri kupi?
Mhuri yangu iriko kuZimbabwe.
Saka vari kuraramawo seivo?
Ava vari kutorarama, vari kutongogona kuraramiswa nesu tiri kuno, tinokwanisa kungoti tichikwanise kuvatumira zvatinokawana ukono.
Aiwa, tinokutendai chaizvo. Aiwa, taurai henyu zita renyu nekwamuri vanhu vanzwe.
Orait, ndinonzi Brighton Makombe, ndiri muDeepsmith extension 1.
Orait, saka mamuri kutaura kuti muri padhuze nepakaurayiwa Vanyati. Ipo pakaitwa sei pane zvino? Pakavharwa here? Vanhu vari kungopfuura nepo here? Pakamira sei?
Pachatoratidzenge pakafira munhu yatongovanzira futi takavawana vakutongofamba nepo zvakadaro.
Saka zvinhu zvinogara chiitika imomo here nyaya yemhirizhonga iyi?
Nyaya yemhirizhonga hakusi hazvitoshamisi kuona vari munhu, zvinotoshamisa kuona vari kure, but kwatiri tiri muDeepsmith. Hazvinagara basa, tatozvijaira. Kozi muDeepsmith ukamuka makusenge ukafamba distance usina kusangana nechitunha, haune usina kufamba muDeepsmith.
Saka muri kuzvigona sei?
Tinochengetwa nedenga, Mwari variko kudenga vanotichengeta.
Aiwa, iya mambo, tiratidza tinokutendai muve nezuva rakanaka chaizvo kwamuri ikoko kuDeepsmith.
Nemiwo muve nenguva yakanaka zvisingabviri kwamuri ikoko, muchengetwa nedenga.
Bye-bye. Aiwa, apo tanga tiri kunzwa kubva kuna Kola vawanikwa ivo vachifona paWhatsApp number dzedu, vanga vari kutaura kuti vari kuDeepsmith. Chino chirongwa chemadzimai, but nhasi pambopindawo murume anga ari kutaura nekuti ndivo vataura kuti vari kuDeepsmith. Vanga varida kutaura vachitiudza kuti kwakamira sei. Regai tione kuti tichienderera mberi nechirongwa chedu. Tiende Star, we're hearing there from one Zimbabwean who actually says he is a resident of Deepsmith, and he says he stays near where the late Elvis Nyati was burnt to death. But he says right now, it doesn't look as if anything even happened at that spot. And then he said, living in Deepsmith, if you walk any day and you don't find a corpse, then it's not Deepsmith.
So, yes, we've heard that it's a very, you know, crime-infested area. Even before Elvis' death, the residents know that, and there are usually some markings and some deaths, like he's saying. Oh, what a place. But he's saying that they are just keeping on there despite all this.
And then I asked him about, you know, the words of Mr. Malema, what he thought, but he said he feels it's just politicking. But he says, you know, he appreciates what Mr. Malema said, but he just thinks it's politicking, and he's adamant that he's not going home to vote. He says those in Zimbabwe can fix the country. So he's one of the people that don't believe in going back home to vote.
Okay. Yes, Mav, we are still waiting for our guest, Kuku Nube of African Diaspora Forum. She says she's on the ground. They usually talk to the people who are affected by these incidents so that we can talk about what's going on. So anytime we'll be having her here with us. But kulabo-ke abasanda ukusixhuma, kathesi-ke sicubungula-ke okwenzakalayo izizalwane zeZimbabwe kwele-South Africa. Besilo mlaleli wethu lapha-ke othe yena kuningi okwenzakalayo endaweni ye-Diepsloot lapho esezwa ukuthi umnumzana okwabhubhela khona umnumzana Elvis Nyathi bulawa ngabantu kulelo lizwe. Ye, kwahlasimulisa abaningi igazi ngempela ukuthi wayengabulawa ngesihluku esinjalo. Kodwa sesibona-ke ukuthi kuthiwa vele indawo egcwele izikiwi singatho njalo ngoba-ke ngabantu abambe abantu inkunzi, ababulala abanye, abathathela abanye izinto zabo, ababonakala belobudlwangudlwangu. Yikho-ke ukuthi bahamba lapho-ke beqaphele. Njalo-ke okokuvota bakuthatha abantu-ke ngembono ehlukeneyo. Abanye bathi ye bazabuya, abanye bathi hhayi kulukhuni. Ngakho sizabona-ke ukuthi kuzaphetha ngani, kodwa iningi likhanya lokho libhensele umumo okhona ngale lizama ukuthi liziphilise nemuli zazo nemdeni yayo. Yebo-ke silindele-ke unkosazana Kuncube we-African Diaspora Global Network ukuthi sicubungule kuningi okwenzakala khona ngale-ke, ngoba ngabalwela ilungelo loluntu abasebenza labantu kulelo lizwe. Njalo silomunye futhi unkosazana Roslyn Ncube uthe uzasixhasa laye lapha. Engabuya kuzaba kuhle ngoba usezimbabwe sizacubungula ukuthi kambe kuhle yini ukuthi abantu babuye lapha bezovota, njalo ukubandla le-lead. Ngakho kuzaba kuhle ukuthi size ukuthi ibandla lakhe lithini elikhokhelwa ngokwasazana Linda Basarira ukuthi bathini-ke bona ngokuhlupheka-ke kwabesifazana. Siyasibone belwela kakhulu amalungelo abesifazana, ukuthi ukuhlupheka kwalabo abase-South Africa khona ye bazabuya nini, kuthini. Ngakho-ke siyathemba ukubana bazasixhasa-ke kathesi sicubungule-ke okuningi okwenzakalayo. Marvelous.
Tikura bachenderera mberi nechirongwa chedu parizvino tichiwanikwa isi tichitaura pamusoro pemazwi akataurwa ivo nava Julius Malema vachitaura vari pamusangano wavo weEFF vachitaura pamusoro pezviri kuitika munyika yeZimbabwe vachikurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa kuti vakwanise kuenda ivo vachinovhota. Pana Maria Mashumba ari kuti add me. Sister Maria, munogona kuklika palink yatawanikwa tichiisa yakanzi VOA Shona kana kutifonera paWhatsApp namba dzedu. Asi regai timbonzwa zvakawanikwa izvo zvichitaurwa navaMalema vachitaura ivo vari pamusangano wavo weEFF.
SANU-PF has destroyed what was a promising land of Zimbabwe and the current leader of Zimbabwe is clueless. So the people of Zimbabwe, we want to make a plea. Please, when you are here in South Africa, don't worry, you are at home. But when there are elections at home, go there in your numbers. Go and vote and remove that nonsense that is happening in Zimbabwe. You cannot just fold your hands. The people of Zimbabwe must rise here in South Africa and go and vote for a proper government in Zimbabwe. Let's not be comfortable and think, no, all is well as long as we are in South Africa. Let's not forget, as Zimbabweans, that we've got a duty at home to deliver a progressive government that will respect human rights, that will make sure the economy of Zimbabwe grows, that will make sure it defeats poverty and unemployment. Because a progressive and developing Zimbabwe is a solution to the problems of South Africa. So we want to help Africans who are helping themselves.
We're hearing there from Julius Malema, the leader of the EFF, was speaking at one of his rallies for his party, the EFF, speaking about Zimbabwe and also urging Zimbabweans to go and vote. Apotanga tiri kunzwa Julius Malema vanova ivo mutungamiri weEFF vachitaura ivo vachiti zvizvarwa zveZimbabwe musanyatsogara muchiti aiwa zvinhu zvakanaka tiri kuno kuSouth Africa, endai munovhota kuitira kuti muwanikwe imi remangwana renyu richisanduka. Vachitaura ivo kuti kana mavhota munogona kuzodzoka, asi hapana munhu angawanikwa iye achibatsirwa kuti zvinhu zvimunakire iye asinawo kuenda kumusha achinovhota, ndokutaura kwavanga vari kuita. Saka nhasi tiri kutarisa nyaya yekuti zvii zviri kutarisana nemadzimai nyanya panguva ino imomo muSouth Africa. Takatarisa zviri kutaurwa izvi navaJulius Malema vachitaura ivo vachitaura vari kutaura maonero avo pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika iyi yeSouth Africa. Vari kutaura ivo kuti zvakakosha kuti vanhu vawanikwe vachisimuka neuwandu hwavo vachienda kunovhota, nekuti vari kuti kana vanhu vasina kuvhota zvinhu hazvizowanikwa zvichisanduka munyika yeZimbabwe. Saka ndo zvatanga tiri kukurukura ipo pano tichionesana kuti zvakamira sei, uyezve kana paine madzimai vari imomo muSouth Africa zvii zvamuri kutarisana nazvo, nekuti vamwe vatakataura navo vazhinji vari kuti zvinhu zvakaoma asi chekudzokerera kumusha hapana, asi vamwe vari kuti zviri nani kuti tidzokere semadzimai sezvo kwanyanya kuita iko mhirizhonga tichiona kuti takaona munguva yapfuura chimwe chizvarwa cheZimbabwe vanyati vachiwanikwa ivo vachipiswa vachiurayiwa imo munyika iyoyi yeSouth Africa. Saka vamwe ndo zvavari kutaura kuti zvazonyanya, regai timbonoona kuti kumusha tingaita sei ikoko. Asi regai tione pana Taswell ari kutaura kuti that's the leaders we are willing to have in Africa. Good message from Mr. Malema. Saka Taswell Nyakurwa ari kuti anobvumirana nezviri kutaurwa navaMalema zvekuti vanhu ngavaende vachinoedza ivo kuti vawanikwe vachivhota, nekuti ari kutaura iye kuti zvavari kuona zviri kutaurwa navaMalema ndo zvinofanira kunge zviri kutaurwa nevatungamiri vemapato imomo muAfrica, kuitira kuti vanhu vawanikwe vachisandurawo mamiriro akaita zvinhu pari zvino. Saka ndo zvimwe zvatiri kukurukura ipo pano, uyezve tichida kunzwa kubva kwamuri, nekuti pane vamwe kola vedu vabva vafona vari kuDeepsuit ikoko kune mhirizhonga yakanyanya vanga vari kutaura ivo ipo pano, vachitaura kuti zvinhu zvakaoma asi vari kurarama zuva nezuva vachiti vanoraramiswa nenyasha dzamwari. Saka ndo zvimwe zvatiri kutaura izvo ipo pano tichionesana kuti imi kwamuri ikoko kwakamira sei takatarisa nyaya yezviri kuwanikwa zvichiitika munzvimbo yeSouth Africa. Memory Magidi ari kuti halo tete, ndiri kuno ndiri kuPretoria, kwakadii kuPretoria kwamuri ikoko, uyezve imi muri kuona sei zviri kuitika izvi nyanya panyaya yemamiriro akaita zvinhu muSouth Africa? Muri kuwanikwa here muchibvumirana nemazwi avaJulius Malema vawanikwa ivo vachikurudzira kuti vanhu vawanikwe vachienda kunovhota, sezvo vari kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika pari zvino? Saka ndo zvimwe zvatiri kukurukura, uyezve regai tienderere mberi tichinzwa kune vamwe vanyarikani vedu kuti zvakamira sei pari zvino. Star.
Yebo ke mavela, siyabonga kakhulu, sinethemba lokuba unkosazana Roslyn Ncube laye oled uzasixhasa kathesi ngoba uthe uyabuya. Lo nkosazana ke Gugu Ncube we-African Diaspora Global Network, but abangabi kodwa uxolo kodwa abakabuyi, lapho bebuya ke sizezwa ukuthi kuhamba njani. Labo ke abasanda ukusixhasa sixoxa ke ngokwenzakala kwele South Africa ukuthi abantu ke bengathini ngakho ukuze umomo ulunge. Yebo ke lapha ecingweni silo nkosazana ke. Yebo ke hayi, ngabona ucingo lwakho luyala ukuthi lu-connecte. So that was Rosalind Ncube. She says she connected, she could see us, but she couldn't connect her properly. We're trying to get in touch with her as the network problems is very bad. But once we get here, sizaxoxana ke. Labo ke abasanda ukusixhasa namhlanje ke sikhuluma ngokwenzakala kwele South Africa ke ngodlakela ke oluqondiswe kwabokuza inengelithi sokunzima ukuhlala kulelo lizwe kanye lokuthola imisebenzi. Ngakho ke singathola ke abahlonitshwa bethu bazasichasisela ke ukuthi uhamba njani lapho bese sixoxa omunye ke esike saxoxa laye kulona lolu hlelo ngokwenzakala kwele South Africa nkosazana ke Pressure Mbulube yena othi konke lokho okwakusenzakala kwele South Africa ke bona babezama ukuthi uyena ke unkosazana ke Pressure Mbulube ukubandla ke eliphikisayo wena elizibiza ngungu-deputy national leader we-Freedom Alliance. Yikho ke sizezwa ke amazwi akhe ukuthi bona bathini ngodlakela, ngakhona ngodlakela kuphela kodwa langokunye kokulwela amalungelo oluntu abathi bona singathi bathi bale Women's Caucus ke kunhlanganiso yabo uPressure Mbulube lapho ke abaxoxisana khona ngabangakwenza ke kwabesifazane. Yena ke asimtholanga ke ecingweni kodwa uthi ke yena uza samqopha ke inkulumo yakhe lapha asizweni ke uthi ibandla lakhe kuyini elikwenzayo ngokulela amalungelo abesifazana njena ekhona ngale kwele South Africa.
Ngiyabonga kakhulu. Ibizo lami nguPressure Mbulube, ngingu-deputy national leader we-Freedom Alliance. I-Freedom Alliance liyiqembu lezombusazwe elilontshwe ngo-2021 ngenyanga kaDisemba. I-Freedom Alliance ilogatsha lwabomama oluzimeleyo kodwa lusebenza lungaphansi kwe-Freedom Alliance. Ugatsha lwabomama lolu lujoyinwa ngamankazana aleminyaka engu-16 kusiya phezulu. Umsebenzi wogatsha lolu ukuthi lubuthe omama emzabalazweni wokuzikhulula singabantu bemathebeleleni lasemidlands. Umsebenzi omkhulu kakhulu owenziwa yi-Women's Caucus ukuthi uvikele ama-interest abomama elizweni njalo uqhubekise umzabalazo wokuzikhulula singabantu bemathebeleleni. I-Women's Caucus njengayo i-Freedom Alliance ibunjwe ngabantu abavela kuma-civic society, kuma-churches, lamanye ama-political parties, njalo abanye bazizele bengama-individuals from ama-organizations engeke ngiwaqambe manje ngoba sisaqedelela nje umsebenzi wokuthi siwaliste njengokulandelana kwawo njalo futhi sisaqhubeka sikhulumisana lamanye amabandla lamanye ama-organizations. Ngiyabonga kakhulu ngombuzo. Singakhangela emhlabeni wonke jikelele endaweni eziningi abantu abangomama balamathuba amalutshwane compared to abantu abangobaba. Nxa silinganisa lamathuba abantu abangobaba, omama basezingeni eliphansi kakhulu xa sesikhangela kwezemfundo kwezokukhokhela emnothweni welizwe la kwezepolitics nje kwezombusazwe. So nxa sesibuya ngapha emathebeleland sikhumbule ukuthi umuntu ongumama emathebeleland uhlukunyezwe kakhulu. Yikho thina sisithi thina indaba yabomama emathebeleleni lasemidlands ayifani kwezinye indawo. Umama wasemathebeleleni lasemidlands ubuhlungu abuzwileyo nokuhlukuluzwa adlule kikho kukhulu kakhulu njalo izimpi azilwayo azifani la kwezinye izindawo. Njengokuthi umama wasemathebeleleni he suffered through a genocide. Sesikhangela iminyaka edlulileyo omama bakithi bebedlengulwa balwisa imikhuhlane imtholampilo ayilakho ukusebenza ngendlela njalo kwezemfundo imfundo yakhona iphansi kakhulu sincindezelwe ezindaweni zakithi. Yikho thina si-Women's Caucus yikho esikulwisayo singabantu singomama basemathebeleleni lasemidlands ekuthini i-case yethu, indaba yethu, umzabalazo wethu, into esiyilwayo alifani la kwezindawo yikho sizimisele ukuthi sizibuthe singabomama bemathebeleleni lasemidleni siqhube umzabalazo wokuzikhulula kulokhu esidlula kikho kulokhu njalo esadlula kikho sisiya phambili esikwenzayo manje singomama be-Women's Caucus ukuthi sisaziqoqa njengebandla elitsha sile campaign eyokugqugquzela omama ukuthi ba-register ukuvota ngoba siyazi ukuthi omama bayi-majority njalo omama mabesukuma siyazi ukuthi obaba labo bayasukuma ne-youth iyasukuma okunye futhi engakungezelela ukuthi i-Women's Caucus ye-Freedom Alliance ingumgogodla webandla le-Freedom Alliance ngenxa yokuthi ngithile ukuthi i-Freedom Alliance i-Women's Caucus ijoyinwa ngamankazana from 16 years so ungangukuthi unkazana ole 16 years usuka abe yi-youth maye esuka laphaya usuka futhi agraduate angene ku-Freedom Alliance ebandleni yikho ngithi mina i-Women's Caucus ingumgogodla webandla le-Freedom Alliance. Yabonga.
Yebo ke sibonge lathi lapho-ke there mavu we're hearing Precia Ngulube. She's the deputy president of the Freedom Alliance. That's an opposition party. She's in South Africa there, and she's saying women are facing a lot of problems back home. That's why some of them they come to South Africa, but they are trying to sort out everything to ensure that life is bearable for women. And how are they doing that? In their party, they've got a women's caucus, which they have formed, where people, where membership starts at 16 years. So that means even 16 years old, from the time they are youths, they can try and join, they can start, you know, the campaigns, they can start the activism and ensuring that women's lives are much better. That's what she's saying there. And then she's in South Africa. She's talking about how problematic it is for women to live peacefully in Zimbabwe because of economic problems, and some of them don't aspire for higher positions, but they are doing a lot to solve the problem from back home. Because although some leaders are in South Africa, they say it's a party that's based in Zimbabwe, in Matabeleland and Midlands, and there are many problems in those regions that send people going to South Africa. And here she's saying that they hope women will also register to vote en masse so that the problems that are being faced will be better. Over to you.
Thank you so much, Anastasia. Apo tangati kunzwa kubva kune vamo vanyarikani vedu vanga vari kutaurawo maonero avo pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munzvimbo yeSouth Africa. Asi regai timbotora vamwe kola vedu vari kuSouth Africa vati iye hendozoti chirongwa chemadzimai asi ndoda kupindawo nditaurawo pfungwa dzangu. Alo kola, makadii? Aiwa tiri wadi, tiri kutaura nemi muri kupi uyezve kwakamira sei ikoko?
Muri kutaura na mukoma nos and riri kuFree State. Kuno kuFree State kuri redi chaizvo.
Ehe.
Ehe.
Saka muri kuona sei mazwi akataurwa navamalema ekuti vanhu ngavaende kumusha vanovhota?
Mazwi avamarema haana kuipa, mazwi akanaka chaizvo uyezve mazwi anokurudzira kune isu zvizvarwa zveZimbabwe uyezve ndinoti kuzvizvarwa zvese zveZimbabwe kana zvakateerera kudai tatora mazwi avamarema avataura towa nawo mumwoyo medu, towa neshungu nechido chekuti isu tikwanise kuwanikwa tichishanda kunyika dzekwedu, tikwanise kuwana tichisimudzira nyika yekwedu. Nemhaka yekuti vamarema ukatarisa zvinotaurwa navamarema, munhu anoda kuvaka nyika yeAfrica yese, nekuti hapana paanotombotaura achiti munhu anobva kana kuMozambique, anobva kuNigeria, anobva kuGhana haasi hama yangu, anotaura kuti ihama yangu. Saka munhu anoda kuvaka Africa as a continent.
Saka imi muri kuona sei makanyoresawo iri kuenda kunovhota uyezve muri kuona sei kurudziro iri kupiwa kuti vanhu ngavabude neuwandu hwavo?
ini kutara kuno ndakuto ita kuto tichosha ndi pana December pandoenda kana ndoenda ndozodzuka kana ndavota.
Saka varume venyu kumabasa uko vari kuti chii vachakupa here mukana wekuti miende kunonyoresa?
Kunditendera kana kusanditendera ndinoenda ndozodzoka kana ndavhuta nemhaka yekuti hongu ndokwanisa kushanda hangu asi vanotaura chirungu vanoti east west is the home is the best. Saka hakuna kwandingawaka nyika, hakuna kwandingararame kunyika isiri yangu asi kumusha ndichiita zvekugadzirisa. Tinofanira kuvaka kwatakabva ndiko kuti nemhaka yekuti tingakwanisa kurarama yedu tiri kuno asi vabereki vedu hama dzedu dzese dziri kumusha.
Aiwa, pakanaka ipapo. Uyezve muriri kuti?
Vana muriri kumusha.
Saka muri kuzvigona here kuchengeta vari kumusha?
Aiwa, tiri kumbozama hapana zvatingangozviite asi ukada kutarisakuona uyezve zvakare zvinhu chandoda kukurudzira ndoda kungoti kudai mhuri yezimbabwe tamuka nemhaka yekuti takutodzoka kuma 2007 ukandarisa mamiriro eupfumi hwenyika wakutotidzosa kuma 2007 asi ndinoona kuti mhuri yezimbabwe tinenge tiri kuraranidza mumukano kuzoita seunge tisiri kuona zviri kuitika ndo kwada kutodzoka iko kuma 2007 iko.
Aiwa, tinokutendai chaizvo mukoma, muve nezuva rakanaka.
Zvakanaka itete.
Aiwa, apo taona kola vedu vawanikwa vachifona ivo vari kutaura ivo kuti zviri kutaura vamalema zvakakosha sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika uyezvevo vari kuti ivo vachatowanikwa vachibuda vachienda kunovhota pachatanga ipo nyaya iyo yekunyoresa kuvhota. Regai timboona zvanga zviri kuitika apo pakashaya vanyati kusouth africa patinoona hanzvadzi yavo achichema ari yekubulawayo nemhuri yavanyati. Saka vazhinji vari kuti vakaona zvinhu zvakadai ndo zvimwe zviri kunyanyovadzimba mwoyo zviri kuita kuti semadzimai vagowanikwawo vachifunga kuti pari zvino kana zvinhu zvikaramba zvakadai vanokwanisa kunge vachizoona vachidzokera kuzimbabwe. Asi vamwewo vachizoenda pamberi vachitaura kuti zvinhu zvacho hazvina kunaka, hazvina zvakaoma zvekuti kana kumusha kwacho munhu anoshaya kuti angatangire papi. Saka ndo nhaurwa yatiinayo nhasi kuti imi munoona sei zviri kuitika izvi munyika yesouth africa takanyanyonangana nemadzimai kuti zvii zvamuri kutarisana nazvo pari zvino uyezve kuti remangwana renyu munyika iyi munoona rakamira sei tichiona mazwi akataurwa ivo navajulius malema vachitaura ivo nenhengo dzavo dzeeff vakataura vakanangana zvizvarwa zvezimbabwe vachiti zvakakosha kuti zvizvarwa zvezimbabwe zviwanikwe izvo zvichienda kunonyoresa kuvhota uyezve zvichinovhota zvakare vachitaura ivo kuti zvinhu zvikanaka muzimbabwe hapana chakaipa kuti vanhu vagozodzoka zvakare munyika yesouth africa asi pari zvino vanga vari kuti ivo haisi nguva yekuti vanhu varayirwe vachiti vakagarika asi nguva yekuti vanhu vabude neuwandu hwavo vachienda kunovhota. Saka ndo zvimwe zvatiri kukurukura ipo pano tichitarisa kuti zvakamira sei kwamuri ikoko nyanya semadzimai sa.
Yebo ke lapho besizwa umlaleli wethu osesouth africa ke esitshela ukuthi bahlezi njani kulelo lizwe. Okwamanje ke sizezwa ke enye ingxoxo esayiqhuba ke lo nkosazana Memorisi Ncube owezimbabwe community in South Africa yena esichasisela ngokuthi umumo uqhubeka njani khona ngale kwele South Africa. Yes, now we'll hear Mavua when we spoke to Memory Ncube about the problems there in South Africa. She's a member of Zimbabwe community in South Africa, and they usually deal with what's happening there in South Africa closely. Let's hear what she has to say about what's going on.
planning around this investment and into Esura even see my which is cut his name, Ubanja with two Amas and Babins. When I told what he met Glavantabam 10, Ava 20 or Glavantabam 5 Ava 20, the total with out of that five, three or four Amas and Babins. So, like operation to be not my Sikaluk and Dagan, as a Amas Babin, Wongi, Amas Jena, Amas Babins, Babanaban to Amas Babins, Dokula, Lokiana. So, into extra events for us, as Babians, because now we are being painted with the same brush. Even if we are so sailor, same sailor of putting rooms, Babian. Isn't this in Jalo? They are making our lives very, very difficult for South Africa, because even Suham Bente, then Suham was so severe when. Ukuthi awazi ukuthi onoyokwazi ukuthi ungumzimbabwe nombani ongakwaziyo ngubani ukuthi umuntu ohleli eduze kwakho ucabangelani or kanjani awazi. The third thing is isikhathi esiningi uyathola ukuthi thina abantu siyabazi abantu abayenza lokhu kugaba but ukuthi uthole umuntu ukuthi amveze umuntu amazi ukuthi lo muntu lisela or ahambe emapholiseni ayekhuluma ukuthi ubani ubani ohlala endaweni enje lisela abantu abakhulumi but isikhathi esiningi umuntu uyabekwazi ukuthi ubani lisela or uhambe waganga kuo or ubesebenza kuphwachecho njile but they don't expose those people and then ma izinto zezimoshakala wesi labantu aba-innocent sebefela into abangayazi i-crime it happens everywhere and it's done by many people but because amazimbabweans angazi ngoba sibaningi kakhulu lapho futhi la e-South Africa uthola ukuthi vele awusweli lapho ungasolapho okungaba le ndawo khona ukuthi kuthiwe umzimbabweni ubengekho endaweni ethu abantu laba ababamba inkunzi izimota zemali lezi uyathola kunomzimbabwe uyi-one yabo so like amazimbabweni sometimes I feel like maybe kumele siye sizikhuze ukuthi as much as singaba ne-freedom then I don't know if I can call it freedom in quotations but kumele sizikhuze ukuthi sisenzini la these people are doing us a favor they are helping us nokusivumela kwabo ukuthi sihlale lapha for this long they are helping us ukuthi sifanise ukugcina imuli zethu fanise ukusebenzela abantu abethu fanise ukuthi abantwana baye isikolo fanise ukuthi sigcine abadala ekhaya and stuff like that manje siyahlala simosha everyday at some point akula muntu ongakhathaliwe uthola ukuthi yikhohle kulabo-operation dudula because abasakwazi ukuthi labo beyenzini and mina for me personally what pays me is ukuthi even innocent zimbabweans sebeyafela amacala abangabo
wena ngokwakho uxhuba njani umsebenzi khona ngapho kulula yini kumbe akusebenzeki kuhlela abantu bakulelo lizwe
because akhona ama-South Africans azonda amazimbabweans angithi but akusibo bonke iqiniso lelo mina la engisebenza khona ngiyi-one umzimbabweni and then the rest ngama-South Africans and bambethe kuhle abalankinga lami siyaba nama-friction khona lokho njengendaba zomsebenzi but okunye lokhu abala problem so as much as kulaba supporta i-operation akusibo bonke abasupport i-operation mina personal I've always kept to myself angisi muntu lana ogcwela indawo yonke ngihlele endlini ngitheza emsebenzini ngizendlini ngiyafunda amabhuku ami or ngiye-chechi or ngiya kuma-meetings mangilama-meetings so I think yiyo into esingenze ngaba ngakwanisa ukuthi ngi-avoid-e ukuba enkingeni too much enye yi-problem mina lekuthi uthola sesinjakala umuntu akhohlwe nje ukuthi uyisivakashi lapha khona of course ukhululekile but uhlonipha emzini wabanikazi awusozofika emzini wabanikazi ufuna ukubusa and yet maningi amanye ama-foreign nationals abalapha e-South Africa abayenza ukugaba but because of such fact ukuthi indlela esebenze sisenza ngakhona la e-South Africa ezamazimbabweans sebe sisenza ungani lapha kukithi thatheka lula ngento ezisifaka enkingeni futhi ebendo
kubonakala ingani abantu bengabuyela yini ekhaya
ekhaya kubuyeleke akukho lula ukuthi siphonge usuku uma sibuyele ekhaya so ngiyafika ngenzeni ngizosebenza kuphi ngizosapota ngani abazali bami izinto ezinjalo ngoku-assessa i-situation lokukhuluma nje lamanye amazimbabweni kule that thing yokuthi asilinde nini sibona maybe i-government ye-South Africa izogcina isizwele yatshintsha umcabango maybe basi-extendele ama-permit or something like that asikho ready because there's nothing to go back to there's no industries there's no jobs there's no money there's just nothing so mangisukuma lapho engikhona ukuthola khona
50 rand or 100 rand ngelanga ngithi ngibhele ekhaya lapho engingasoze ngithole khona i-50 rand le ngiyabe ngisithi ngiyenzani ngizosurviva kanjani khona lekhaya.
Yes, very interesting perspective there from Memory Sincube of Zimbabwe community in South Africa. There, Mav, she's saying that it's difficult to go back home. What will they go back to? And she has a very interesting observation that she's saying most problems Zimbabweans are causing it themselves, upon themselves, although it ends up affecting the innocent ones. Because whenever there's crime, one or two people there will be Zimbabwean. Some will be from other nationalities, but yes, there will be one or two Zimbabweans, be it a heist, be it, common theft, be it there are some people who kind of, just snatch cell phones or handbags or money from especially women in the streets. And they are saying it's mostly Zimbabweans, but they're saying even other high profile crimes like robbing banks, you'll find there's one or two Zimbabweans. So she's saying they're advising Zimbabweans as the activists, the Zimbabwe community in South Africa, that they should observe the rules and the laws of that country, as their actions can impact badly on other Zimbabweans who haven't even committed crime. So they take it on Zimbabwe, not on all Zimbabweans they see. So they are endangering others by simple not observing the rules. And she's saying, she gives an example that she keeps to herself. She will, from work, she will go and, she either goes to church, read a book, she keeps to her family. And that's some South Africans. It's not everyone who supports the Operation Dudula initiative. Some, they are working with South Africans in some places, and they are good people, she says. They respect each other's space, because they are working properly there. So it's not that every South African is xenophobic. That's what she's telling us. But she's saying, as Zimbabwe community in South Africa, they are saying, Zimbabweans, please observe the country's laws so that everyone lives peacefully. Over to you.
I want to tirikunzwa isu pamusoro pezviri kutaurwa nechimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara imomo muSouth Africa vachitaurawo maonero avo pamusoro pezviri kusangana nezvizvarwa zveZimbabwe panguva ino apo takaona isu munguva yapfuura paine mhirizhonga yanga iri kuitika munzvimbo yeSouth Africa tikaona zvakare chimwe chizvarwa cheZimbabwe vachiwanikwa ivo vachiurayiwa vachipiswa uyezve vakawanikwa vachizowanikwa vachivigwa kunyika yeZimbabwe. Asi nyaya huru yatanga tiri kutarisa, tanga tiri kunyanyotarisa zvakataurwa izvo navaJulius Malema vachitaura vakanangana nyanya nezvizvarwa zveZimbabwe, vachikurudzira kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinofanira kuenda kunovhota, vachiti ivo hazvibatsire kuti vanhu vangogara pasi vachiti zvinhu zvese zvakanaka uyezve vasingawaniki vachigadzirisa zvinhu munyika yeZimbabwe. Saka ndozvimwe zvatiri kutarisa. Asi regai tinzwe kune vamwe kola vakawanikwa vachititumira meseji. Vangava mama B vari kutaura ivo vari muSouth Africa.
Inotete makadii, ndazama kufona kakawanda, but call iri kungoti not answered or declined. I don't know. So ndaida kutaurawo maererano nemagarira takaita kuno kuSouth Africa. Ini ndoshanda muhealth sector kuno kuSouth Africa kunoko. And then I've been in Zimbabwe for a long time. That's where I used to work. Ndakatomboita relocate to South Africa some time back. Ndikasvika pakudzokera. Because I'm not someone who really loved kubuda, kunogara kunze or what. Ndaingova munhu anondongoriwo munhu anotongofarira kugara kumba. As I'm going to tell you the truth, Tete. Ndaishanda muma-private hospitals ndichibhadharwa $150. $150 haina zvainokwanisa kundiitira because ndine vana vanoda kuenda kuchikoro ende tine mabhuzi, marenzi, machii nevanhu vanozvitarawo nevana vedu patinenge taenda kubasa. Zvaisakwana ndo zvakatiga kuti tiuye kuno kuSouth Africa. Asi izvezvi we are no longer feeling safe. Pese patinongoona mavhidhiyo waya anenge achitenderera pamasocial media, kana patinongoonawo zvinhu news zvinenge zvichitaura kuti vanhu vazodini nenge aurayiwa, zvinhu zvinotibata mukatikati nemwoyo kuti saka mangwana pamwe ndiniwo kana murume wako chere pano kuda achienda kubasa unotongona mato kuti mwari muchengetedzei kwese kwaachanga achienda iwe chaiwo uchibuda uchienda kubasa unenge uchingona mato havana chaiwo panobuda uchienda kuchikoro unenge uchingona mato kuti mwari dai mangoti tesekedzawo panguva yatiri yakaoma kudai asi taingona mato achokwadi kuti dai nyika yeduka yaita yadzoreredzeka handizive kuti hawo but as we stand right now ka hazvinaumira mushe musouth africa munomu ini ndiri kujobheg hangu but side randinogara hazvisati zvasvika hatisati tazviona kuno kwatiri asi kwachona kwazviri kuitika kuna nadipsilot ikoko tetingoona kuti vanhu izvezvi vakungogara vakaisa hana mumaoko kuti mangwana pamwe ndini ukangonzwa ichati gupanzi utoti pamwe mavigilanti aya auya kuzoturaya saka hatizive solution honestly speaking because we might opt to go home toenda tose nevana tonotambirazve ikoko nekuti ikoko hakuna chedu chiriko ikoko kuzimbabwe kutaura chokwadi that's why some of us tiri kuzama nepese patinogona kutunganidze mari tiendo kuze kuoverseas kuna nauk kuna naaustralia kuna naeurope kokoko tikwanise kushandawo tiri wana mari inokwanisa kuti tire mbui dzedu because patiri izvezvi kutaura chokwadi hatiri kunyeperana zvakaoma here in south africa we are trying but well tichikombeya masalari atinowana kunoona atinowana kuzimbabwe zvakasiyana nekure saka kudzokera kumba pari zvino inini kwandiri zvangu honestly it's not an option asi still tiri kugara tichirarama mukutya fiye chaiyo kuti nai mwari mangwana ndimiwo pamwe ndichabatwa ndikadi ndikaurayiwa kana kuti mhuri yangu ichabatwa ikaurayiwa but tinongonamatawo kuti mwari angoti nzwowo ipapo but solution chaiyo tete kutaura chokwadi hatina tingori vanhu vakamira uye between arock and arock arock zimbabwe arock south africa saka tiri pakati because south africa hatisi kudiwa kuzimbabwe kwakaoma tinonofane nzara maitabasa tete
apo tiri kunzwa kubva kuna mama b vanga vari kusouth africa kujohannesburg vachitaura ivo kuti ivo vanga vari kuita kubata mabasa emishonga nezvimwewo kuzvipatara vachitaura kuti vakazosiya zimbabwe pamusoro pekuti mari yavaitambira kuzvipatara yanga isingakwani asi vari kuti zvakare vari imomo musouth africa vari kutyira upenyu hwavo nevana vavo vachiti pese panobuda murume wavo achienda panze vanogara vachitoshaya kuti ko achadzoka ari mupenyu here kana kuti kwete uyezve nemavhidhiyo anoramba achitenderedzwa nevanhu nezvimwe zvakadaro ndozvimwe zvavari kuti kana vawanikwa vachitarisana neizvozvo zvinhu zvinotyisa kana uri musouth africa asi vari kuti ivo semaonero avo havafungidziri kuti vachawanikwa vachidzokera kumusha nekuti vari kuti ivo hapana zvavanoona kunge hazviriko kumusha kuzimbabwe zvingavabatsire ivo nemhuri yavo so star they were hearing from one of the callers who actually called in a lady in South Africa who said that she doesn't think she'll go back to Zimbabwe. She's actually aiming to emigrate to either the United Kingdom or the United States or Australia or other countries because she says she doesn't feel that there's anything that has changed in Zimbabwe that will, you know, be able to make her look after herself and her family. So she says, yes, they are afraid, but she's between a rock and a hard place at the moment.
Yes, very interesting. Marvelous. Lapho ke besizwa ke omunye ke sizalwane seZimbabwe seSouth Africa othi yena hayi kasoze abuyele ekhaya ungangcona ke kwamanye amazwe phetshe ngoba ekhaya kuhlaleki. Yes, silo nkosazana Victress Matutu. We have Miss Victress Matutu from Zim Imbokodo on the line.
Unfortunately, we can't even take her because we are at the deadline. Even if she wanted to take a penalty, she can probably do 30 seconds.
Oh, yes.
Yeah, let's give her an audience. She can just come in and say
them. Okay, I thought we still had a few. 30 seconds, Victress. Litini ngamazwi kaMnumzana Malema khona ngapho kwele South Africa ukuthi abantu bebuye ekhaya bezovota.
Unfortunately, if she's not ready, then we need to...
Wait, and then, Victress? Yebo. Yo gamalu channel lawo hayi uxolo bengithi sizaxoxa kabanzi. Yes, she made it short and straight to the point. She says let's go home and vote. Victress Matutu from Zim Imbokodo. Siyabonga Victress sesivala uhlelo lwethu.
All right.
So we'd like to thank all those that were on our program this evening. We'd like to thank also those that were following us. We really value your opinion, and we hope that you'll be able to come and join us again next week here on the Women's Roundtable, where we look at issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanganya Huye.
Yeah, lami ke usithandekile Mhlangani. Ngibonga bonke abahlonishwa bethu abasixhasileyo kule.